Vatsigiri venhabvu ava vari kurwadziwa kuona South Africa, Malawi, Mozambique neZambia zvichipinda munhandare neyekufadza vateveri vadzo nezvidavado munzira yeAFCON 2023. South Africa yakarova Morocco 2-1, Mozambique ikadambura Rwanda 2-0. Zambia yakazvambura Ivory Coast 3-0, Malawi ndokushanya kuEthiopia uko yakanoita mangange 0-0 panguva iyo Zimbabwe yaive yakagara kumba. Gilbert Mushangashike, uyo akambotambira Maurias uyezve akatamba kuSouth Africa nekuChina, anoti zvinoshungurudza zvikuru kuona vamwe vachitamba achiwedzera iye kuti Zimbabwe iri kusarira zvikuru muurongwa hwezvikwata hwepasi rese.
Zvinoshungurudza futi kuti izvo tinoona dzimwe nyika dzichitamba kuitwa AFCON neNations Cup isu tisingatambi, uyezve zvichiafekta futi paworld rankings, nekuti izvo patichazotanga kutamba tinoona kuti tinenge tasara kumashure zvikuru.
Chimwe chiri kunyanyorwadza vatsigiri venhabvu ava ndechekuti hapana chiri kuitwa chiri kuonekera kuti Zimbabwe idzoke kutamba nezvimwe zvikwata mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA nemhaka yekupindura kwehurumende mune zveutungamiri hwemutambo uyu. Muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanoti vari kurwadzikana kuti veSports and Recreation Commission vari kungoti vari kugadzisa zvinhu asi pasina chiri kuoneka chiri kufamba.
Hatizivi kuti pane zvakanyanya zviri kufamba here, kusaziva kuti pane zvavari kunyatsokugadzisira here kana kuti kungotaurawo, nekuti hapana chakanyanya chatiri kuona chiri kuitwa. Kana zviripo zviri kuitwa tinongonzwa, asi hapana chatiri kuona.
Kunze kwekusakwikwidza muAFCON 2023, Zimbabwe yarasikirwa nemamwe makundano akawanda anosanganisira enhabvu yevanhukadzi nevechidiki pamwe nezvikwata eCup Champions League neCup Confederation Cup. Motsigiri weDynamos vakurawo nechiwai vanoti nhabvu yatowira pasi zvakanyanya kubvira apo SRC yakapinda mumutambo uyu ichiti irikugadzirisa zviri kunetsa.
Hapana bhora riri kugadzisa zvivanhu, hava kunyanya kutokonewa iko zvino ndeveSRC vari kungoramba vachiti vari kugadzirisa nhabvu, hapana chiri kubuda. Variratidza vari kungozama kutora nyika yose kugranded vachiuraya nhabvu tarenda revana richifa.
Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti bhora remunyika muno rafa nekuti vatambi havasina shungu sezvo pasisina chekutambira.
Atova mabhuza kana mapremiership ndotosha kuti chatambirwe, aa mabhuza nokuti hapana chekutambira.
Zvikaramba zvakadai Zimbabwe inokwanisa zvekare kutadza kukwikwidza makundano e2026 World Cup ayo achange ave nezvikwata zvemuAfrica zvipfumbamwe kubva muzvishanu. Murairidzi wemutambo wenhabvu Edmond Mutetwa anoti zveumbimbindoga zvinofarira kumboraswa kuitwa urongwa humwe chete kuti zvinhu zvifambe.
Kuda kuti vataurirane vabvise pasi, vabvise upride humbimbindoga, vataurirane bhora riende kumberi.
Asi gurukota rezvemitambo muzvare Kesi Coventry vavimbisa kuti vane zvakakura nezvenhabvu zviri mudura izvo vachazivisa masvondo matatu anotevera asati adarika. Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA mushure mekunge bazi rehurumende reSRC radzinga basa bhodhi reZifa iro raitungamirwa navaFelton Kamambo nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Panguva imwe chete iyoyo yakadzingwa Zimbabwe, FIFA yakadzingawo zvekare Kenya mushure mekunge hurumende yenyika iyi yadzinga utungamiri weFootball Kenya Federation asi yakadzoserwa makundano eFIFA mushure memwedzi mipfumbamwe zvichitevera danho rakazotorwa negurugota rezvemitambo rekudzosa pabasa utungamiri hwese hwakanga hwambomiswa basa. FIFA haitenderi hurumende kana mapasi ayo kupindira mune zveutungamiri hwenhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.